Nasi Gweta vaRobert Mueller vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemunyika iyi muna 2016 uyewo kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuvhiringidza kuongororwa kwenyaya iyi vange vachipa humbowo pamberi pemakomiti maviri edare reCongress. VaMueller vatanga kupa huchapupu pamberi pedare rezvemutemo kana kuti House Judiciary Committee uye pari zvino vari kupa huchapupu kukomiti yezvekusora kana kuti House Intelligence Committee. Vachipa humbowo pakomiti yezvemutemo, VaMueller vati pane humbowo hwakasimba hwekuti Russia yakapindira musarudzo dzemuna 2016.
First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion.
Hurumende yeRussia yakapindira zvakanyanya musarudzo dzemunyika yedu uye zvainge zvakanyatsorongwa zvemhando yepamusoro.
Gwaro ravaMueller rinotiwo vaTrump vakaedza kumisa kuongororwa kwenyaya iyi asi zvikakona nekuti magweta avo nezvipangamazano zvavo zvakaramba kuteerera zvavaida zvekuti vadzinge vaMueller vacho basa. VaMueller vatiwo vakaedza kwegore rose kuti vaTrump vape huchapupu pamberi pekomiti yavo asi zvakakona n'anga murapwa achida. Vachibvunzwa nasachigaro wekomiti yezvemitemo vaJerry Nadler vemaDemocrats kuti vakachenura vaTrump here, VaMueller vati havana kuita izvi. Asi imwe nhengo yebato remaRepublicans vaDoug Collins vati vaTrump havana mhosva yavakapara uye vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vachipindura mubvunzo waNadler, VaMueller vaudzawo dare iri kuti vaTrump vanogona kuzotongwa kana vabuda muhofisi sezvo mutemo webazi rezvemutemo uchiti mutungamiri wenyika haakwanise kutongwa achiri panyanga.
But under DOJ and the Department of Justice policy, the president could be prosecuted for obstruction of justice crimes after he leaves office, correct?
True. Pasi pebazi rezvemutemo ichokwadi kuti mutungamiri wenyika anokwanisa kuferefetwa pamhosva dzaanenge achipomerwa abuda muhofisi. Hongu VaMueller vapindura.
Asi vachitaurawo kukomiti iyi vaJohn Ratcliffe vebato remaRepublicans vashorawo VaMueller vachiti zvimwe zvinhu zvavaitaura hazvisi pamutemo.
You didn't follow the special counsel regulations. It clearly says write a confidential report about decisions reached.
Hapana pakambonzi mumutemo nyora yezvinhu zvisina kupetwa, asi mugwaro iri makanyora zvakawanda zvisina kupiwa mutongo kutora mutemo.
Vanhu vakawanda muAmerica nekunze kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vari kuteera kubvunzurudzwa kwavaMueller uku. Vamwe vari kuteera zviri kuitika izvi ndivazvidzai Ruzvidzo vari kuOhio muno muAmerica, avo vati vari kuona sekunge vaMueller vari kutatarika kupa humbowo.
Humbowo huri kupuhwa navaMueller ini ndiri kuona sekunge pane interference yakati iri kutyiwa navaMueller kuti vakada kuiburisa inozonetsa pane ramangwana, nokuti vaMueller vanenge vari kucontradicta zvimwe zvavakataura kana kuti zvimwe zvavakaona, havasi kuda kuzviburisa. And he is busy refusing to answer very important questions. Vachizvipa ndingangoti maprivileges awitness.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kusouth Carolina muno muAmerica zvakare vapromise Sunday vati vari kuona sekunge vaMueller vari kunyatsobaya dede nemukanwa. Vachitaura nezvenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo, sachigaro weVersin vaAndrew McConney vanoti mashoko akadai anopa kuti vanhu vasave nechivimbo netsarudzo.
Tinokonzera kuti vanovhota vange vari vanhu vasina trust muyatingati voting system yemunyika imomo. Tinoratidza kuti vanovhota vanogona kuramba vachifunga kuti zvinhu zvavo hazvisi kuve izvo zvinozobuda musarudzo, zvido zvevamwe vanhu vanenge vachida kupindira musarudzo.
VaTrump vange vachinyora padandemutande ravo reTwitter vachishora vaMueller. Vati vaMueller vakasarudzwa zvisiri pamutemo uye vainge vasina kufara nenyaya yekuti vainge varamba kuvapa basa rekuva mukuru werimwe sangano rematikitiva reFBI.